MDC inotijaita memberero mangwana kunhandare yeGwanzura. Dzekucherechedza kusvitsa makore gumi nemapfumbamwe bato iri kubva parakaumbwa muna 1999. Murongi wemisangano mubato iri vaAmos Sibaya vaudza Studio 7 kuti achange ari makuwerere kuGwanzura mangwana, apo vari kutarisira zviuru nezviuru zvevanhu. Kunyange hazvo MDC isiri kubuda pachena nezvekugadzwa kwavachamisa, vane ruzivo nezveurongwa hwamangwana vati vachamisa vari kutarisirwa kugadzwa sezvakaitwa vaRaila Odinga semutungamiriri wevanhu vemuKenya, kana kuti People's President, pagungano iri.
Tichange tine gungano guru rokupemberera kumusangano wedu weMDC wava nemakore 19 kubva patakautanga mugore ra1999 tichiuloncha musi wa11 September. Ndatora mukana uno kuzivisa mhuri yose yeZimbabwe, vanhu vese veZimbabwe, kuti huyai kuGwanzura Stadium musi wa27 October muzosangana nemutungamiriri wenyu wamakavhotera purezidendi nezomuchamisa. Musi uyu zvakare kutanga kuine vaimbi vakawanda chose. Dingindira redu kana kutimu yegore rino is MDC at 19 claiming the people's victory.
Vachibaya vati bato ravo harisi kuzofa rakacherechedza kukunda kwakaita vaEmerson Mnangagwa musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru, vachiti gwara ravachatora kubva zvino zvichienda mberi richaziviswa pachiitiko chamangwana.
Vachamisa vakavhoterwa nevanhu, zvavakavhoterwa nevanhu vanogadzwa navanhu. Ndo zvandingataura ipapo, kwete zvokugadzwa nematarezi mosi, asi kugadzwa nevanhu vakadini? Vakavhota. Saka ndingati inini musi wemugovera musi wa27 tichitora kwandamboita kuti mutungamiri wedu vachamisa vachange vachiparura kuti semusangano weMDC tiri kumboenda kupi, vachange vachiparura kuvanhu veZimbabwe kuti ndezvipi kana kuti ndedzipi nhano dzataa kutora kuti tive nemasimba edu avo atakapiwa nevedu vaZimbabwe.
Asi mamwe magweta emuHarare akaita savaMarufu Mandevere anoti mutemo uri pachena kuti mutungamiriri wenyika anogadzwa nemukuru wevatongi vematarehedzi mhosva, kana kuti Chief Justice.
Bumbiro remutemo reZimbabwe rine chinzvimbo chimwe chete chemukuru kana mutungamiriri wenyika inonzi Zimbabwe iri Republic. Asi hazvikwanisi kuti izvo kumisa vachamisa kana vane chimwe chinzvimbo zvavo chavanoda kudii, zvavanoda kugadzwa chisiri chebumbiro remutemo weZimbabwe. Vanogona kuzvigadza havo, asi mutemo weZimbabwe une purezidendi umwe chete anovava Mnangagwa wakagadzwa nachief justice wenyika.
Izvi zvatsinirwawo nerimwe gweta vakudzai Kadzere.
Pamutemo wedu nebumbiro remutemo pana purezidendi umwe chete anozivikanwa pabumbiro remutemo. Tisingazivi maizvo kuti apa inauguration iyi ichange ichiitwa here for that same position, kana kuti vachange vachizvipawo zita rakasiyana nevamunangagwa sekutaura kwamaita kuti people's president. Chinogona kunge chiri chinhu chakasiyanawo nechi neexecutive president yatiinayo mubumbiro redu remutemo.
Munyoro anoona nezvemitemo muzanu PF uye vari gweta zvakare vapawo mangwana vati vachamisa vanogona kuzvipinza mukanwa mamupere kana vakaenderera mberi nekuzvigadza mangwana.
Nyika yedu yeZimbabwe yakaita maelections akatambirwa pasi pose, vamunangagwa vakagadzwa somutungamiriri wenyika nachief justice wenyika yeZimbabwe, zvinova ndo zviri mumutemo wenyika. Chatangosara nacho isusu kutotarisira kuti vatonge nyika ino tozodzokera kumaelections kana 5 years tine dzapfuura. Vachamisa vakati havana kugutsikana nokuti maelections afamba sei, vakaenda kudare guru renyika yeZimbabwe inonzi constitutional court. Constitutional court ikarasa nyaya yavo. Saka tabva ipapo nyaya yakapera, tava nomutungamiriri wedu akavaka hurumende iri kutonga nyika. Kana paino mumwe munhu kana vachamisa vafunga kuti voda kupara mhosva inonzi high treason, vochizvigadza somutungamiriri wenyika yeZimbabwe. Hapana zvatingaita tigone kumanikidza munhu tosapara mhosva, asi ndine chokwadi chokuti kana vakaenda mberi nokupara mhosva iyoyo, the law will take its course. Matare anenge akavamirira.
kuti avatonge.
Mudzidzisi paGreat Zimbabwe University uye vari nhengo yeMDC vatakavafira zvou vaudza Studio 7 kuti zuva ramangwana izuva rakatarisirwa nevatsigiri veMDC zvakanyanya vachida kuziva kuti ndezvipi zviri mugango ravachamisa. Pakatariswa mamiriro ezvinhu munyika munyaya dzezveupfumi, Commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission, ZEC, inoti vachamisa vakakundwa navamunangagwa veZANU PF musarudzo dzemusuwa 30 Chikunguru, asi vachamisa vanoti havasi kutambira zvakaziviswa neZEC, kunyange zvakabuda musarudzo idzi zvakatsinhirwa nedare repamusorosoro munyika reConstitutional Court. Vachamisa vanoti mutongi gava munyaya dzesarudzo ndeve ruzhinji, mhemberero dzamangwana ndedzekutanga kuitwa pasina vaiva mutungamiri webato iri Mushakabvu vaMorgan Tsvangirai, avo vakafa muna kukadzi wegore rino mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.